Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchene Mental Hospital Dr. Nemache Mawere. Vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunga nezvayo inonzi infanticide. Vana vanogona kupesera vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro, mutemo unonga wakavatora semunhu apara mhosva. Asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake, anenge apara mhosva nekuda kwokuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri. Ufuchi mutemo unonga usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya orapwa, obetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vasununguka vachinge vazoita crime mhosva yekuuraya vana vavo yaya vanganditora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu ivo vanoda kutobetserwa, vanenge vane maproblems avanenge vanawo. Asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa, vanopesera vazoita maaction avanozoita iwayo, mutemo wozouya wavatora wavasunga wakuvafarira. Asi taukangamuwa kuti dzimungu wavanhu vanga ane matambudziko anavade akagadziriswa abetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable. Zvoitika kuti kana uchiwasununguka kwasingatorara zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anoda kuchengetwa. Ndosaka tizoita ana mai nevamwe vanhu vaiva vazobetsera vana vavasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iroro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isingachakwanisa kuiwana kana wangu achiita basa rekutengesa kumusika, wangu achitsvaga mari, uchiwana mari everyday. Kana wamboita zvekusununguka mwana, mari itombodzokera musure. Kana kuti murume wako ari kukuramba, wawana ane girlfriend, atoenda kugirlfriend wabva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere postnatal depression.
Nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yeleba, yeleba inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa nokuti inorwadza, uye kana kumba usina kugadzisa kana zvakanaka unogona kungosanga dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka wachange wabva muchipatara paya, wobva wangona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya kusvika pakana pakutochema chaiko, kutoita misodzi inenge ichingouya yega, inzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kuconcentrata, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa ungori lonely uye unongonzwa
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inogokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge adhiriva asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira nekuti vanhu tinoreta zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vatsinirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi, uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kuva. Vanhu vanofunga, vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetekana mupfungwa. Saka dambudziko riripo, asi vanozopedzisira vachiiya yatinoti suffer in silence.
Dr. Mawere vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.